Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikumi 27 2023. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kare razowirirana nevezeki kuti pamutemo haifana kunge akauya kuhigh court, anofana kunge ari macandidate kwete zvaro.
Mushure mekutadza kubudirira nhasi mudare, bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Mwonzura rinoti richadzokerazve kudare kuti nhengo dzaro dzibvumidzwe kukwikwidza musarudzo.
Pazvinhu zvatinonga tichiita izvi ngemaoko edu zvinotibatsira kuti tirege kuita stress ngekufunga-funga zviro zvisina basa.
Vamwe vakwegura vorarama nekutengesa maplastic. Chikwata cheZimbabwe Cricket choenda kuBulawayo kumakundano eSuper 6 ICC World Cup Qualifiers. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare rinoona nezvemagakava musarudzo leElectoral Court nhasi raramba kunzwa chikumbiro chebato reMDCT yavamonzora chekuti Zimbabwe Electoral Commission itambire magwaro enhengo dzaro makumi masere nenomwe dzakarambirwa kukwikwidza musarudzo dzeparamende mushure mekutadza kubhadhara mari yaidiwa nedare reNomination Court. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Mutongi wedare Justice Webster Chinamora vabvumirana nemuono wemagweta eZEC wekuti dare iri harikwanisi kunzwa nyaya iyi nekuti nhengo dzinoti magwaro adzo haana kutambirwa handidzo dzauya kudare. Rimwe remagweta eMDCT muzvinafundo Lovemore Maduku vaudza Studio 7 kuti izvi ndizvo zvabuda mudare.
Dare razowirirana neveZEC kuti pamutemo haifana kunge akauya kuhigh court, anofana kunge ari macandidate kwete zvaro. Saka ndozvawirana nazvo asi macandidates
vaMaduku vanoti vange vakatarisira mutongo uyu wapihwa nedare nhasi uye nhengo dzese dzeMDC dzakarambirwa magwaro adzo dzakatokwira kudare zvekare nezuro vachitarisira kuti nyaya iyi ichanzipa nemumwe mutongi wedare reElectoral Court mukati memazuva maviri anotevera.
Judge vasiya nyaya yekuti tautimirira nyaya yemacandidates ndo yatakumirira kuti izodzika. Saka hapana chati chachinja izvezvizvi, tiri kumirira kuti macandidates anzwike. Kana macandidates nyaya yavo ichinzwika, zvimwe zvese zvinombomira, ndo mutemo uripo.
Vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo ZEC ichitarisirwa kubudisa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette mazita evanhu vane magwaro akatambirwa kuti vakwikwidze musarudzo, mazita mumatunhu makumi masere nemanomwe aida kukwikwidzwa nenhengo dzeMDCT haasi kuzoburitswa kusvika matare apa mutongo wavo. Mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Mwonzura vaudza Studio 7 kuti ivo pachavo ndemumwe wevachapa umbowo pachanzikwa nyaya iyi.
Panoti inini ndichapa umbowo saPresident ndanga ndiriko kuZEC ndichitaura nevakuru veZEC, Dr. Mashakada Secretary General wedu vakanga varipo, Dr. Msevenzi Deputy Secretary General vachenga vachipa umbowo zvakare.
MDCT inoti yaida kubhadharira nhengo dzayo dzese mari kuti dzikwikwidze asi ikanyimwa mukana wokuita izvi neZEC. Vanoti ZEC yaiti haina mushina wepoint of sale kuti vashandise kadi uye vachiti vakarambidzwa kushandisa nharembozha. Zek yakapa mukana vose vainge vatadza kubhadhara mari musi wa 21 Chikumi kuti vabhadhare kusvika musi wa 22 nenguva dza 5 manheru. Mukuru webato reUnited Zimbabwe Alliance Amai Elizabeth Valerio avo vane nyaya yakaita seMDCT vaudza Studio 7 kuti vanotarisirawo nyaya yavo kunzikwa mudare svondo rino. Chakadaro Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kudare reElectoral Court kuti mumwe mutsigiri weZANU PF Valove Joy Mangwana vasvitsa here magwaro avo kudare iri ekupikisa kuti vaimbove nhengo yeZANU PF vaSevia Kasuku here vasakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika sezviri kutenderera pamadandemutande. Hatina kukwanisa kubata vamangwana vari kushanda navakasuku here vaWalter Muzembi vauza Studio 7 kuti havasati vapiwa mapepa. Vachinyora padande mutande reTwitter vati uku kwave kushaya kutsvaga uta nemugate koitwa neZANU PF. Mabharani wedare iri aramba kutaura kuti nyaya iyi yasvika kudare iri here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vamwe vakweguri vakawanda vanogara mumaguta varikuwana mari kuburikidza nekutengesa zvinhu zvavanoruka vachishandisa maplastic anenge araswa mushure mekushandiswa. Jeffrey Moyo anotipanya inotevera.
Muvana vandimbuya Tabeth Gowere avo vane makore makumi manomwe nematanhatu. Gogo Gowere vanoti vakatanga vachiita izvi senzira yekushambidza munharaunda mavanogara mumusha weGlenora muguta reHarare.
Takatanga kuona mapepa shuwa tishingo anunga nunga, tishingo tweta, tishingo pisa, tishingo itasei. Ndoba taona kuti ama plastiki ainga kodzerere kuti tidini, tiruke edu. Ndoba takatarisa, ndoba taona kuti anorukika zvinoita, ndoba takatanga kuruka. Ndoba takutonzwa wamwe akutoti tirukireiwo chekuti tiise pamasofa fedu. Izvi ndoba takutoramba tichiruka.
Mumwe mugari wemumusha uyu mbuya Elizabeth Makufa vanoti ivo kunonga mapepa eplastiki vachiashandisa kuita zvirokwa zvavo kwava kuvapawo cheuviri.
Tikaruka-ruka zvatinoruka tinongozonawo unoti ndiri kudawo chakati icho munhu achidini achitorawo ngekamariwo kandoriwo nani nanewo. Asi tinozondoguma taakundoitawo kamari kekundoti ndionowo kuona chekubatsirika asi munhu unenge asinawo bamari yacho. Amare yandingafungidzira kuti ino iyo ne $30 yeunoona watengesa tumutwa kuitwotwo.
Amai Michelle Gowere avo vane vamuroora waGogo Gowere vanoti ivo vava kutodzidza kubva kuvakweguri kuitawo mari vachishandisa mapurasitiki.
Zvinonyanya kutibatsira pakuti hauzoshayiwo mari yekupa vana chekubata. Muchaona kuti nharaunda yedu mazuva ano hapana mota dzemabhini dziri kuya dzichitora. Sapa patinofamba tichinhonga marara pamwe pachinototuma vana kunhonga mapepa. Saka zviri kuita kuti nharaunda yedu igare yakachena.
Asi mbuya Makufa vanoti haisi nhau yemari yakaita kuti ivo vatange kunhonga marara emapurasitiki.
Handi kushaya mari basi takandoda kuti tindobvisa marara anga azarawo mumugwagwa. Tikatora maplastiki aya tikabatanidza tinoonawo cheruviri chatinowana kubva pazviri. Basa irori takaritanga muna 2018 tichindonhonga-nhongawo maplastiki tichibva takubatanidza kuti tione kuruka zvirukwa zvekuti tione kubatsirikawo ndizvo. Takandoonawo wakanga achizviitawo kwakutokopawo ipopo kwakutoitawo kugara pasi kwakutoti takutozviitawo.
Mutauriri wekanzuru yeguta reHarare vaInnocent Ruende vati ivo kuchenesa nharaunda ibasa remunhu wese kwete rekanzuru chete, vachiti ivo mune mari mumarara.
Basa rekuchengeta nharaunda dzatinogara harisi rekanzuru, iresponsibility yemunhu wese kuona kuti paanogara pakachena. Tinotenda avo vaakuona mazuva ano kuti mutsvina mune mari, haisi tsvina yese inofanira kuraswa. Kune yatinoti recycling, vamwe vanowana mari muzvinhu izvozvo, asi iyo nyaya yekuchengeta nharaunda dzatinogara haisi yekanzuru chete. Although zvayo kanzuru iri iyo inotarisirwa kunge ichidaro, tinotarisira kuti vagari vange vachibatsirawo kanzuru kuchenesa nharaunda dzavanogara.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzavana Sorojena reHelpage Zimbabwe, Muzare Priscilla Gavi, vanoti kukwegura hakutadzise harawa nechendere kuita mazano ekuriritira mhuri. Vachitiwo kushandisa mapurasitiki kutsvaka cheuviri kuri kuitwa nevakweguri kwoita kuti nharaunda dzimwe dzigare dzakashambidzika.
Kukwegura hakutadzise munhu kushandira mhuri yake kana kushandira nyika yake. Kukwegura kunotokupa mukana wokushandisa ruzivo rwawakasangana narwo mukukura kwako kuti ugone kuzviriritira iwe nemhuri yako.
Kunyange hazvo kunonga mapurasitiki kwavanoita kuchivapa cheuviri, Mbiya Makufa vanoti kuita izvi kunovapawo mukana wekuzorodza pfungwa dzavo kuti dzisagare dzakafunga zvinovaomera muupenyu hwavo.
Pazvinhu zvatinonga tichiita izvi ngemaoko edu zvinotibatsira kuti tirege kuita stress ngekufunga-funga zviro zvisina basa. Saka zvinotibatsira kuti tigare tindori tiri kundoita zvinhu zvedu zvinotidzimisa kufunga kwakawanda.
Mafungiro Ambuya Makufa anoenderana nemafungiro evanhu vakawanda munyika vari kutsvaka dzimwe nzira dzokuvaraidza pfungwa dzavo panguva iyo vakawanda vari kutadza kuwana hope nepamusana pekuomerwa neupenyu sezvo vasina ruyamuro rwavanowana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekugara kwakanaka kwevanhu vaPaul Mavhima kuti tinzwe zvavari kuita kuvanhu vakwegura vakaita saGogo Makufa. Asi vachitaura pamabiko ekupemberera zuva revakweguri pasi rese gore rapera mumwedzi wazvita kuBulawayo, vaMavhima vakati ivo vana Sorojena vane kodzero yekurarama upenyu hune chiremera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Nyanzvi munyatso zvematongerwo enyika dzinoti kunyange hazvo vechidiki vari kuita manyukunyuku ekufarira kupinda musarudzo, kushaya zvikwanisiro zvekuti vakwikwidze zvine mutsindo ndiko kuchavadzosera kumashure. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Mapato makuru maviri atanga achikwikwidzana zvine mutsindo, ZANU-PF neCitizens Coalition for Change, ndiwo mapato ane vechidiki vakawanda vari kuda kuita makanzura, vamwe vachitarisira kuva nhengo dzedare reparamende. Wechidiki ari kumirira CCC kumasvingo Central vaMoses Mavhaire vanoti kunyange vebato reZANU-PF vachishandisa zvakasiyana-siyana kutenga mavhoti, vanovimba kuti CCC ichangokunda zvakadaro.
Tiri kudisa hatina zvikwanisiro zvakawanda zvatinoda kunze kwevanhu. Kana tine vanhu takatonaka, tinowina takadaro. Simba rehove riri mvura. Isi hatishandisi mari zvinhu zviri financial kutenga mavhotsi. Sezvoita vamwe vedu vekuZANU-PF vanotenga mavhotsi vachishandisa matishets, vachishandisa maraisi, vachishandisa mbeu nefetiraiza. Isi tinodiwa nevanhu nekuti tinogara vanhu. Saka hai musavhunduka, musatya, gore rino iri gore reshanduko. Tiri kuhwina zvine mutsindo.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe wechidiki wemubato iri, Muzvare Rosemary Muronda, avo vari kumirira CCC musarudzo dzakanzura weWard 7 muHarare.
Zvikwanisiro tinazvo, zvikwanisiro zvatinazvo vanhu, avo vari kutitsigira ende vari kutsigira kuti mukomana aende kuState House. Ende kupinda kwemukomana kupindawo kwake musikana. Vagari vemuWard 7 kubva kuvoter registration chaiyo vakanga vachimira nesu. Right now they are giving us flyers, they are giving us t-shirts, vari kutitsigira muzvose zvatukatarisira.
Asi wechidiki muZANU-PF ari kupinda musarudzo yekutsvaga achamirira dunhu rempopoma muzilikazi muNational Assembly kuBulawayo, vaAdhimaya Masikati vanoti haisi mhosva yebato ravo kuti mamwe mapato haakwanisi kubatsira nhengo dzavo nezvikwanisiro.
Mari iri kupiwa mayouth eZANU-PF kuti akampeni nayo zvinoratidza kurongeka kwebato reZANU-PF because zvinonge richipa vanhu vayo mari uye vanhu ivavo vanonge vachibhadhara mamonthly subscriptions kubato reZANU-PF kuitira kuti zvinhu zvifambe. Saka ndiyo mari inozoshandiswa kuti vanhu vakampeni vachishandisa. Tikatarisawo basho reCCC rinoshandisa yaatinoti isusu matrojan horse kuti apinde paground achivakampenera organizations like non-governmental organizations.
Mugari wekwarusape vaEdwin Dzikiti vanoti ivo semurume wechidiki vachanovhotera vechidiki vari kukwikwidza musarudzo dzegore rino mudunhu ravo.
Anga voteri munhu ane 70 or 80 years ndinyatso zviya kuti kune munhu ane 35, 31, 35 years. Inini semunhu wechidiki zvishuwo zvangu zvingangozadziswe chete nemunhu wechidiki. Saka ndikaona munhu wechidiki muyuth achikondesa sakanzela kana kuti saMP 100% ndinomira kumashure kwake ndinomuvhotera.
Asi wechidiki anorwira kodzero dzevechidiki vaDelight Muchazondida vanoti mutambo wesarudzo ndewembabvu uye ucharemera vechidiki vakawanda vari kuda kupinda muzvigaro asi vasina mari.
Vechidiki vacho vabva muno vechidiki vasina mabasa vasina ndaramo vasina zvidzidzo zvakawanda. Mazano anganga akanaka avangaunze anopedzisira oshayirwa simba kana kuremekedzwa nekuti pano yamukuru umwe chete ane mazondo musori emombe wawane matishi. Wechidiki anonokanda hoti yake koko anonosarudza munhu iye. Chekupedzera chiripo ndechekuti matongerwo edu enyika yedu anyanya mhirizhongo.
Gweta uye vachiongorora zvematongerwo enyika, amai Jacqueline Sande vanoti kunyange vechidiki vakatadza kuwana zvigaro zvakawanda rwendo runo havafaniri kurasa tariro.
Tinovimba kuti nyangwe dai vakasabudirira musarudzo ya 23 August vasanete kana kuora moyo asi kuti vazive kuti 2028 ari kuuya umwe mukana zveunenge uripo uyezve tinenge tichifarira kuti tione vana vechiduku vachiuya neuwandu hwavo kuti vaonewo chekuita nezvematongerwo enyika emunyika mavo.
Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti vangane vechidiki vachange vachikwikwidza vakamirira mapato avo musarudzo dzichaitwa muna Nyamavhuvhu sezvo Zimbabwe Electoral Commission pamwe nemapato aya zvisina kuwanisa nhepfenyuro ino ruzivo urwu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mwana nemurora wevaimbova mutungamiri wenyika yeZambia vaEdgar Lungu vasungwa nhasi vachipomerwa mhosva yekuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering uye kuva nemidziyo inonzi yakawanikwa nemari dzeuori inodarika mamiriyoni mashanu ekuAmerica. Bato ravaLungu rePatriotic Front Party rinoti zvaitwa izvi kuda kuramba kwehurumende ichishungurudza mhuri yavaLungu. Mutauriri wemapurisa muZambia vaRay Hamuga vaudza VOA kuti Dalitso Lungu nemudzimai wake Matilda vasungwa sezvo vari varidzi vekambani yeSaloid Traders Limited. Vanonzi vane motokari makumi matanhatu nepfumbamwe dzakatengwa kuburikidza nemari dzinofungidzirwa kuti ndedzeuori. Izvi zviri kuuya kwapera vhiki rimwe chete hurumende yazivisa kuti yainge yatora nechisimba dzimba nezvimwe zvinhu zvaDalitso uyezve vaive mudzimai wavaLungu muzvare Esther nemwanasikana wavo Tasila. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika nepenyuro dzinoti CNN nemapepanhau akaita seWashington Post nethe New York Times ane mashoko ekuti vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakatapwa vachitaura mashoko ane zvekuita nemagwaro asingafaniri kuzivikanwa neveruzhinji, ane chekuita nekudzivirirwa kwenyika kana kuti state secrets. VaTrump vanonzwika vachitaura nemumwe mutori wenhau vachiramba kuti ndivo vaida kurwisa Iran, sezvainzi zvaityirwa nemukuru wemauto kana kuti Joint Chiefs of Staff General Mark Milley. VaTrump vanoti vaMilley ndivo vaitoda kuruka zano rekurwisa Iran. VaChuchisi vakaendesa mamwe emashoko aya sehumbowo kumatare kuti VaTrump vakatyora mutemo wekuramba nemapepa akakosha ehurumende uye kutaura nezvavo nevanhu vasina kukodzera. VaTrump vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi mukucherechedza zuva remabhizimisi madiki neari pakati nepakati kana kuti Micro, Small and Medium Sized Enterprises Day. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vemabhizimisi vachiri kusimukira ava ndivo vakabata upfumi hwenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi apo vanga vachiparura gwaro rine hwaro hwekuona kuti vemabhizimusi madiki vanga batsirwa sei kusimukira. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vati gwaro irakakosha sezvo guta reHarare rabatwa nevemabhizimusi madiki.
Tanga chaicho ndechekupromota nekuti guta rino rabatwa nema SME. Mabasa kumafactory hakuchina.
Vamafume vabvuma kuti ukama huripo pari zvino pakati pevanorarama nekutengesa mumigwagwa nemapurisa ekanzuru hwekugara vachiita kwakiti nagonzo hauna kunaka.
Mavhenda nemapurisa ekanzuru nevagari vemuHarare zvamutsana-mutsana zvadini zvanyanyisa.
Vaendererawo mberi vachiti kanzuri inofarwa kuona kuti mari dzemitero dziri kushandiswawo zvinooneka nevemabhizimisi madiki awa.
Nyaya yekungotora hatichaida. Isiri sekanzuro tichagadzira pane zvandabata zviri kufanirwa kugadzirwa nepolisi. Polisi iyi yataura kuti tinofanirwa kuti mari yatinenge tati ndiyo yemalaisensi. Tinofanirwa kuvaka infrastructure yemavhenda.
Vamafume vati kanzuri ichaombawo homwe yemari vachishandisa mitero inobhadharwa nevanhu pamwe nekushanda pamwe chete nemabhanga kuti vakwanise kukweretesa vemabhizimisi madiki mari. Amai Charity Mandishona verimwe sangano rinomirira vemabhizimisi madiki veZimbabwe Informal Economy Associations vatiwo dambudziko rekuwana zvikwereti riri kuvadzosera kumashure.
Rangarire kuakisesa maloans kumabhengi, saka tafara kuti kansel yati iyo ichaisa evolving fund.
Izvi zvatinirwa namai Martha Damo vanotengesawo mumugwagwa.
Nyaya hombe ndeyekuti vanhu vazhinji especially madzimai akuwara nekungopuwa kutora zvimbatso sekuti aramba ari mubusiness. Akatora mari akanotengesa maprofits ayo akangoita bhisana abhadhara mafees odzokera futi kutotora chimbatso.
Vatimothy Ngadziore vanotengesawo vatiwo hapana pekushandira pakanaka uye vanoswera kumhanyidzana nemapurisa.
Mudziko repekushandira panogadzikana zvakanakanaka uyezve panisati zvine mapurisa.
Ko ivo vemabhizimusi maduku neari pakati nepakati aya akakosha sei muupfumi hwenyika? Tabvunza Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara.
Kuti sekta ine greatest potential to create mabasa kuma low income economies ndo iwavo ma micro, small and medium enterprises na business HD kaya. Saka akasapotwa zvakanaka, akawana support, policy support, financial support, regulatory support yakanaka, anogona kuto player and even greater role.
Gwaro irinoti vemabhizimusi madiki vanofanirwa kunyoresa kukanzuru vobhadhara mitero yepanzvimbo pavanotengesera. Sachigaro wekomiti inoona nezvemabhizimusi madiki neari kusumukira mukanzuro yeHarare vaDanford Ngadziore vati kanzuro ichagadzira nzvimbo dzakanaka dzevemabhizimusi ava kuvachengetedza kuti vasashungurudzwe kushanda pamwe chete kusimudzira guta reHarare here pamwe nekuona kuti vativedzera mutemo nezviga zveguta. Va Precious Shumba veHarare Residents Trust vakurudzira kanzuru kuti izadzikise zviri mugwaro iri, vachitiwo kanzuru haifaniri kungotora mitero isingaonekwi zvairi kushanda. Munyori mubazi rinoona nezvemadzimai nemabhizimusi madiki neari pakati nepakati vaMoses Mike vaudza Studio 7 kuti vemabhizimusi madiki neari pakati nepakati vari kusangana nematambudziko, vachiti hurumende iri kushanda nemabhanga kuedza kuvatsvagira mari. Kuburikidza nechisungo kana kuti Resolution 71/279 United Nations General Assembly yakatenderana kuti musi wa27 Chikumi pasi rose richerechedze zuva remabhizimusi madiki neari pakati nepakati. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe Cricket chasvika muBulawayo nhasi kuti chitange mitambo yechipiri yeCricket World Cup Qualifiers kana kuti Super Six. Zimbabwe iri kutamba neOman nemusi wechina kuQueen's Sports Club. Nemusi wesvondo ichatamba neSri Lanka. Zvimwe zvikwata zvapinda muSuper Six iNetherlands, West Indies neScotland. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata vanoona nezvekuburiswa kwemashoko muZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga.
Pamutambo uri kuitwa uyu takwanisa kupedza chikamu chekutanga chinonzi chemagroup stages, apo chikwata cheZimbabwe chakwanisa kukunda mutambo mina chatamba pagroup stage yekutanga. Chakakunda icho Nepal, ndokuteera icho chichizokunda Netherlands, kwakukwasura West Indies, kwakuzopedzisira chichiwatsura chikwata cheUnited States of America. Zvichireva izvo kuti chapinda muchitambo chinoteera cheSuper Six stage, chichatambira kuBulawayo mitambo mitatu kutangana nezvikwata zvitatu zvinoti Oman, Sri Lanka neScotland. Zvichange zvichipikira izvo kuQueen's Sports Club kuBulawayo musi wechina, musi wechi, musi wesvondo nemusi wechipiri unotevera.
Tinoona isu kuti mutambo iwe cricket wanga wambotidzikirei munyika, munoona wakamira sei pari zvino?
Mutambo wasumukira zvikuru kusa mumakore mashomati kure aya. Tiri kutsungirira kuti tinge tichizotora World Cup. Mutambo iri kuitwa muno muZimbabwe ndeye kuti paunge pachiwanikwa zvikwata zviviri zvichange zvichienda kunojoina zvimwe 8 kuWorld Cup zvakatokwalifaya kudhara. Iyo mutambo World Cup kutambirwa kuIndia kuchanga manawo kusimba kusvika muna November. So pazvikwata gumi zviri kuno kuZimbabwe pachisvika zviviri, kune zvikwata zviri kuno kunosanganisira vakabhoudwa neWorld Cup vakaita seWest Indies neSri Lanka, ndovatiri kukwikwidzana navo kuti tinge tichitora zvinzvimbo zviri izvozvo. Tiri kuwanika tinotambawo zvinoyevedza, vanhu vari kuuya zvinoyevedza, vari kutisapota zvikuru, zviratidzo izvo kuti tiri kutamba zvinodakadza veruzhinji.
Pane zvamungati mungada kuona hurumende ichiita here kuti isimbaradze mutambo uyu wekiriketi munyika?
Aiwa, hurumende yedzo inotisapota nepainokwanisirawo kuti mutambo unonge uchiitwa muno muZimbabwe pave kechina tichihosta maglobal event yerudzi rwakadai. So zvinoreva izvo kuti hurumende yedu iri kutisapota kunge tinge tichiita mitambo yakakura kudai. Asi tichienda mberi tinotarisira kuti tinge tichishandawo nehurumende zvakapfurikidza, tinge tichiita kuti mutambo utekeshewe kusvika kumana kwenyika kwese.
Anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vari parunare kuBulawayo naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM nhasi tiri kutaura nevechidiki nezvedambudziko rekushandisa zvinodhaka iro riri kuramba richipararira munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 0818465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa ya noti 909 AM 4930 1380 1540 pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisa ya noti 909 AM 6175 7255 pa shortwave. Sezo nguwe diapera, regai timbotarisa misoro ye na uja kare. Mushure mekutaza kubudirira nasi, batore MDCT, rinotunga miru wanava Douglas Monzora, rinotirisha zoke rajwe kudare kutinengo zaro zibvumizwe kukukwiza musarudzo. Vamwe vakwegura, wararama nekutengesa maplastik. Chikwa tache Zimbabwe Cricket chuenda kubulawayo kumakundano is Super 6 ICC World Cup Qualifiers. Tava tashuka kumagumo echirongwa chedu cha nasi. Tunovi mbaguti mchange mwinesu zvakare. Anokoneka hii nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti. Mwerele zvakanaka vatereri dukse ya mchinzwa na uze isindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyala mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kutaka lelithuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Kwalamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesibili mhlaka 28 Nhlangula 2023 nguProphet Jeremiah. Sendabeni zethu lamhlanje.
Siyayisola kakhulu izweki ngesenzo sayo. Kodwa kokunye lathi nxa sizibhekisisa kutsho ukuthi kasenzanga kuhle ngoba mhlawumbe ngabe seleyo mali sasilayo ngalolo suku njengokwenza abanye ngabe sizange sibe lalolo hlupho esilalo.
Umthetho ndaba waphezulu o-High Court ulahle isicelo sebandla le-MGCT esokuba livunyelwe ukuphikisa ukuvinjwa okwenziwe amalunga alo ukuvalisa ukuncintisa kukhetho lwalo nyaka.
Rabo kama bolsanto sine muri sina sawe zwezi abisikolo ho mamu yave kule sekhaya yari kumphili vayini ruwi kusene zaitola gani kodwa mina ngakhanya ukuthi ngaba kwazi ukuthi banchini kube ngondo kusizwe ya kusinga wone.
Umunicipal weHarare lamhla wethule ugwalo lwezikondiso zokulawula indlela zokusebenzisana labaphila ngokuthengisa labamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi ole small and medium enterprises SME policy. Kuthi-ke amabandla athi elezanupf lele liphikisayo ele Citizens Coalition for Change abikwa elabatsha abaningi abazancintisa lo nyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthetho ndaba waphezulu oweHigh Court ulahle isicelo sebandla leMTCT esokuba livunyelwe ukuphikisa ukuvinjwa okwenziwe amalunga alo ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Leli bandla lithi amalunga lawa asezakhweza ezimele ngamunye ngamunye iphikisa inyathelo laweZimbabwe Elect for Commission lokuwalela ukubhadala imali e-nomination fee kodwa kuyimitshina yabo ebengasebenzi kwezinye izikhathi. Mlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba.
Umahluli Webster Chinamora owedalele High Court
Uteita le laki kati mfunyela umtete ukuba litate isicelo ze MDCT lesi igqwetha lebandla leli umnumzana wabo Maduku uthi lokhu kutsho ukuba amalunga leli bandla bazaqhubeka ngesicelo sabo kodwa besenza lokhu bezimele hathi phansi kwebandla.
Okay, I think in court Zimbabwe Electoral Commission through its lawyers had objected to this application by the MDC, saying the court had no jurisdiction.
Etale namhlanje izekhi ibengavumelani lathi isithi idale kalivunyelwa ngoba abancindezelwayo ngabancindisayo hathi ibandla. Umahluleli uChinamora uvumelane lezekhi ukutsho uMaduku. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uthi uyadanisa kakhulu osokusenzakala njalo kungakhanyi lokuthi kuzakuba lesisombululo kulolu daba.
Iqiniso elikhona ukuthi udaba lwethu le-MDC olwama-candidates aluphumanga kuhle enkantolo lapho ekade sithembele khona. Ngokubona kwethu sokungaba yinde ukufa kwezinyane kodwa siyakubona nje ukuthi amathuba ethu ayafiphala kulolu daba. Siyayisola kakhulu izwekhi ngesenzo sayo kodwa kokunye lathi nxa sizibhekisisa kutsho ukuthi kasenzanga kuhle ngoba mhlawumbe ngabe seleyo mali sasilayo ngalolo suku umuntu lo muntu njengokwenza abanye ngaba sizange sibe lalo lolu hlupho esilalo. Kuyisifundo esikhulu ebandleni lethu.
Umnumzana Divine Hobe oyebandla le-National Alliance Party uthi ukhetho lolo nyaka lube lule migoqo eminingi evimbe abantu ukuthi bengenelise ukubhalisa ukuncintisa.
Asizange si-field ama-candidate ku House of Assembly la ku-presidential ngenxa yesizathu semali eyafakwayo eyokuncintisa. Sibona ukuthi imali leyo ayihambelani nomkhonomi wethu njalo iyancindezela abantu abansundu, iyancindezela abantu abangabayanga abayibo iningi labantu eZimbabwe. Isiyindlela yokuthi ezombangazwe zibe umdlalo wezikhulu.
Ibandla le-MDCT libeke isicelo salo edayile High Court lifuna ukuba amalunga alo phose angamachumi ayishiyagalolunye 87 bevunyelwe ukubhadala ngemva kokwesuleka kubhadala ngosuku lukamhlaka 21 Hlangula olwalubekwe ukuthi lokhu kwenziwe. Ukusenjalo umkhokeli webandla eliphikisayo ele-United Zimbabwe Alliance uza unkosikazi Elizabeth Valerio uthe umelele ukuzwa ukuba udaba lwebandla lakhe olufana nalolu olokwaliswa kwakhe uncintisa kukhetho luzangena nini edale. Kolunye udaba olusebulenjini be-intanethi umsekeli we-ZANU-PF umnumzana Lovejoy Mangwana ubeke isicelo e-High Court esokuba owayengumphathintambo kubandla leli umnumzana Xavier Kasukwere engavunyelwa ukuncintisa kukhetho lwalo nyaka ngenxa yokuba usehlale isikhathi eside engekho elizweni. I-Studio 7 iza nokukhuluma nabemadale be-High Court ukuzwa ngodaba lolu abazise ukuba okuningi kuzavela kusasa besithi abala okuningi abangakutsho. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Wazancintisa kukhetho lukamongameli ezimele umnumzana Xavier Kasukwere uthi akazange asebenzise amajaha lamantombazana ayesaziwa ngokuthi ngama-Green Bombers ayetshaya njalo ibulala abaphikisa uhulumende webandla le-ZANU-PF ngesikhathi sokhetho eZimbabwe. UKasukwere oncintisa kukhetho lolu ezimele utshele umsakazo we-Studio 7 ukubana ngamanga aluhlaza tshoko ukubana walolonga kumbe wafaka emphakathini abantu laba abaziwa ngothwalisa nzima uZulu. Uphinde wathi enganqoba uzasebenza la mabandla atshiyeneyo ukuze kuthuthukiswe leZimbabwe.
Ye baba Dube, uKasukwere ngumuntu owaziwa kahle kakhulu nge-violence kusukela ngokubo 2000 kuya ku-2008. Umuntu abehamba phambili
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso eye Freedom Alliance uthi ukasukuwele kumele akhulume iqiniso ngakwenzayo isesekuhlangothi lukahulumende olubona ngezabasakhulayo.
Ye baba Dube, ukasukuwele ngumuntu owaziwa kahle kakhulu ngeviolence. Kusukela kubo 2000 kusuka ku 2008 ungomunye wabantu abehamba phambili nge-violence obusuzibuza ke nxa esesiza namhlanje esesiba ngathi uyimvu esesibayeni ukuthiwa khona uzaba ngupresident. Angicabangi ukuthi khona ukasukwere uyi-presidential material. Uvunyelwe ukhululekile ukuthi abe yi-candidate eZimbabwe, especially lapho kulabantu abathanda ukuthi bavotele umuntu ngokuthi ule violence enganani. Kodwa emuntwini oza ukuthi okumele abambanise isizwe kube lokuthula ezweni, angimboni efanele ngoba yiba abafana kade begijima laba besenza into zikamgabe.
Ye nyanguzwa baba Ncube, kanti wayengumongameli wayengazenzeli konke lokhu. Nxa sikhangela ke khonokho kwama-green bomber,
umgabo bengakwenzi i-physical akade kwenza, bekusenziwa yibo okasukuwere. Indaba yama-green bomber wayeqinile ngayo ukuthi kumele iqhubekele phambili, abantwana behamba betshaya abantu abadala, bebulawa abantu. I was reading an article nje today in the morning eyakudala nje, someone posted it as a reminder. Umsebenzi kakasukuwere ube mubi kakhulu, futhi ke ukasukwere lo mnangagwa umehluko vele kabanawo, ngoba ngithi yibo phela okasukwere akade bethunywa, omnangagwa kungabakhulu abakhona. So ke angimbone fanele ukuba ngupresident, bebo babili nje wona la amakandidate omabili, angiwabone fanele ukuthi khona kuthe khona bayakhokhela uZulu, considering i-violence iyona le kakasukwere esukela ku 2000 kusiza kubo 2008 and thereabout. Uze nje wakhitshwa ngoba esekhitshwe ngenye i-faction eyezani ukuthi angabi khona embusweni. So angimbone fanele.
Mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ubexoxa lo Gibbs Dube ese-Johannesburg ngocingo kwele-South Africa. Umanisipala weHarare lamhla wethule ugwalo lweziqondiso zokulawula indlela zokusebenzisana labaphila ngokuthengisa labamabhizinisi amancane laphakathi olwe-small and medium enterprises SME policy. Umeya waleli dolobho uMnumzana Jacob Mafume uthembise ukubana okumunyethwe yilolu gwalo kuzalungisisa inhlupho ezikhona manje ezigoqela ukulwisana lamapholisa kamasipala kanye lokuthola usizo lwemali zokusebenzisa lokuthuthukisa ibhizimusi. Intethelo zendaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi osomabhizimusi abancane laphakathi besithi ukuswelakala kwemali, ukuvikeleka komphakathi kuxotshanisana lamapholisa kamasipala laweZimbabwe Republic Police ZRP. Ukusilela kwendawo zokuthengisela ezile zambuzi lamanzi ngezinye zenkinga ababhekana lazo mihla ngemihla. Umeya weHarare utshele abekade besemkhosini wokuphawula lolu gwalo owenzelwe esigodlweni sikamunicipala esetownhouse ukuba okunye kwalokho okumunyethwe kulolu gwalo yikuthuthukiswa kwamabhizimusi amancane la, ngoba kuyiwo asephilisa uZulu njalo eqhatsha abantu abaningi selokhu amankampani ayekhona avalayo elizweni.
Ndinoona zvinhu zvedu zvichifamba zvakadii, awedzera equipment yatiri kushandisa.
Ngibona izinto zethu zihamba kakuhle, ngibona ukuxotshana kusiba kunlutshwana, ngibona ingcekeza isiba nlutshwana. Thina njengomanisiphala sizangezelela kumitshina esiyisebenzisayo.
Umqondisi womanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lezakhamizi eyeChitungwiza and Manyame Rural Residents Association Kamara uthi ulethemba lokuba umunicipala weHarare wangena ebantwini ukuzwa imibono yabo anduba kulotshwe lolu gwalo oluzalawula indlela abazosebenzisana ngayo labaphila ngokuthengisa laba.
njengoba ibisa izimali kuhulumende njalo incedisa abantu ifuze labo abantu laba bakwanise ukubhadala something ku-local authority yethu bebhadale something njalo ku-central government ukuze izimali zonozo yizo ezizaphenduka kibo bezisenza umsebenzi ukuthi udaba lolu olwe-informal sector luphumelele labo lucreate ama-jobs luriche i-full potential yokuze luhambe kakuhle.
Omunye wabekade bekulo mkhosi ophila ngokuthengisa unkosikazi Vina Ayivimoyo wasekhuwazana uthi ulethemba lokuba okuthenjiswe ngumeya weHarare kuzofezeka.
Ukuthi council iyakhuluma izinto iphinde ibuyele emuva. Xa lani ngokungithatha indaba elikwenzayo lingasincedisa libe ngabangani bethu kungasijabulisa. Ndinamfisa ukubuyela itrade yami yokuthengisa impahla ekuwoda ngithengisa ngoba yiyo ele-fast imali. Labazukulu esibagcinayo, labazukulu intandane eziyi-5 engizigcinayo. Ngifisa ukuthi ziye esikolo zale siye esikolo. Noma mina ngingafundanga kodwa bona bamele baye esikolo.
Omunye wabaziphilisayo engobizela izimota edolobheni leHarare umnumzana Phesi Mpofu uthi ulethemba lokuba kuzokuba lenguquko ekusebenzeni kwakhe yena labanye abanjengaye ikakhulu ehlangothini lokuhlukunyezwa ngamapholisa.
Bakupha amapholisa silemuli thina sabe isikolo umama uyabegula esekhaya yayizumgcinwa yini uwinti umsebenzi ayitholakali. Kodwa mina ngikhangela ukuthi ngingabakwazi ukuthi banjhinshe kube ngcono kusikwe singawonisiingahamba phandle.
Umkhokeli welinye lamabandla aphikisayo le-Democratic Official Party ozoncintisa kukhetho lukamongameli umnumzana Harry Peter Wilson uthi okumqoka okuzokwenziwa nguhulumende wakhe yena esengumongameli yikuvuselela umnotho uZulu athole imisebenzi hathi ukuphila ngokuthengisa njengalokho okuyikho khona.
Wonke amavinda ayebe ku-tax system abe kwindawo ukuthi ba-register kube into ekwanileyo from then forth kuzatshengisela that kuzangena uthi istwa le ekusikeni izatshintshakala kusungeni amaplani angcono ukuthi izinto ziya phambili.
Umkhosi wokuphawulwa kwe-small to medium scale policy uqondane lokunanzwa kosuku olwabekwa ngumanyano wamazwe omhlaba o-United Nations lokuqakathekiswa kwamabhizimusi amancane lasathuthukayo olwe-micro, small and medium sized enterprises day kanye lokukhumbuzana ngomsebenzi omkhulu owenziwa yilolu hlangothi kwezokuthuthukisa umnotho. Abekade bekulo mkhosi bagoqela osomabhizimusi abacathulayo, abamabhanga labanye abatholisa usizo lwemali kanye lenhlanganiso ezimela abaphila ngokuthengisa ezigoqela eye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations, ZICHIA, kanye lezilwela ilungelo lezakhamuzi ezigoqela eye-Harare Residence Trust leye-Combined Harare Residence Associations. UZulu oze kulo mkhosi ubelibaziswa ngabeqembu likamansipala elihlabelayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Joe Biden welemelika uphike ubana ilizwe lakhe kanye lamazwe akumanyano owe-NATO kabalani lomvukela ozanywe kwele-Russia ngamasosha ahlamukele uhulumende walelo lizwe ekhokhelwa ngu-Wagner. Isigodlo sikamongameli ese-White House sethule umbiko izolo othi abameli bemelika bakhulumisane labanye babo base-Russia bekhulumisana ngomonakalo kwezomvikela ongadalwa yilowo mvukela wamasosha. Kube lo monakalo omkhulu wokwehluleka kuhamba kwenkulungwane lenkulungwane zendizamtshina kwelemelika odalwe yikuna kwezulu okuphambanise ukusebenza kuhle kwemitshina esigabeni ese-Washington. Kule ndizamtshina ezizinkulungwane eyodwa lamakhulu amane 1400 ezihluleke ukuhamba. Izisebenzi zikahulumende zithi kazamukeli isilinganiso seholo esingabe siphawulwe ngumphathi ntambo ogatsha lezisebenzi uMnumzana Paul Mavima, uthe uzakhuphula iholo ngedola leZimbabwe kanye leMelika. Izisebenzi lezi zithi kumele iholo lazo lengezelelwe ngesilinganiso esihambelana lendleko yemuli yansuku zonke, njalo kumele kuqale kukhulunyiswane kuvunyelwane andubana umqhatshi engezelele lelo holo. Isikhulumeli sabenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, Mnumzana Themba uye moyo, uchasisa abakhala ngakho ngaleli holo.
Sifuna ukuthanda ukuqondisa ukuba uMa Mvima nxa esesenza kanje engu-minister usethathela amandla okusesisekelweni sombuso i-Public Service Commission, i-commission enikezwa khona amandla okulungisa lokubona ukuba izisebenzi zisebenza endaweni eqondileyo, izisebenzi zithola iholo elaneleyo, okuyikho futhi la esathi sikhangela thina indleko lezinswelo zezisebenzi sabona ukuthi imali engange 1260 US dollars yiyo enganikezwa isisebenzi okuthiwa sihola imali encane kuhulumente.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wababalisi bemaphandleni, uthi sebehlala isikhathi eside bengayi emsebenzini kungenxa yendleko ezikhona.
Kulobunzima kakhulu ngoba khathesi siyahlala egangeni sisesaba ukube siphenduka ngoba imali yakhona ingeneli. Okusidanisa kakhulu ukuthi bayakhuluma ukuthi bayakhweza, kodwa nxa usikhwelile uthola izinto sezikhweziwe ezitolo, okutshengisa ukuthi akula mali eyabe ingeziwe. Abasinike ethu esiyifunayo sibone ukuthi asingeke senelise yini ukugcina izimuli zethu kanye lendleko zethu esiyabe silazo.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association uMnumzana Effort Ncube uthi isimo esesikhona elizweni siveza kamhlophe ukubana uMangoyi uselala eziko emizini eminingi elizweni.
Ngamafishane iZimstart ekusho ukuthi abantu abaningi sebengabayanga okwedlula lokho akade beyikho khona, kube senelisa impuphu kasayenelisa, kube senelisa ijukela kasayenelisa, kube senelisa amahlambu lesinkwa kasakwenelisi. Abantu akade belala bedlile sebengalala bengadlanga kumbe badle kanye ngelanga. Ubunzima bungenile phakathi kwabathengi nabantu beZimbabwe bonke nje jikelele. Lesi simo sibi kakhulu, siveza kahle kamhlophe ukuthi izinto kazihambi kahle, izinto ziyonakala elizweni. Kuyadingeka amanyathelo azaguqula impilo zabantu kulalapho eziya khona njengamanje.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association zina kobulawayo uMnumzana Anthony Majonguzi ukuchaza uhulumende ukubana ahlale phansi labo bakhulumisane ngendaba yeholo leli engachiyi omongi phandle.
Sibone i-government ikhulume lendawo yokufaka i-cushion allowance yama-USD. Sihlala sikhuluma lendawo yokuthi i-RTGS ayisasebenzi lapha. Sifune i-salary yethu ibe ku-US dollar, niyo imali iyakwanisa ukuthi sithenge. Imali yethu ayisathengi, ayisakhwani. Kodwa sibone ukuthi vele i-government iyakhuluma le-National Joint Negotiating Team, thina sibone ukuthi kumbe asiko phakathi khonapho as ama-wealth workers, lathi sifuna ukuthi isifakele imali leyane.
Imizamo yokuxhumana lo mphathi ntambo wezisebenzi zikahulumende uMnumzana Paul Mavima yehlule, kodwa ngempela viki wazise ubana uhulumende uzizimisele ukukhuphula iholo lezisebenzi zakhe. Ngokunjalo kuza kwengezwa iholo ngemali yeMelika kanye leyeZimbabwe, kodwa kasichazanga isilinganiso sokukhuphulwa kweholo leli. Uhlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency Zimstat luthi imali edingwa ngumuntu oyedwa eyanela ukudla kwenyanga yonke eyodwa, i-Food Poverty Line FPL, ikhuphuke ngesilinganiso esedlula okuphethwe kabili 130% ngayonale inyanga kaNhlangula. Isilinganiso sokuphima okuyanga ebantwini ese-Total Consumption Poverty Line sikhuphuke ngokwedlula okuphethwe kabili laso 120% ngalinyanga kaNhlangula. Ukudla komuntu oyedwa okwanela amadola kwele Zimbabwe angaba zinkulungwane ezingamashumi phose ayisikhombisa 69,941. uthi nxaso kukhangelwa indleko zonke zomuntu oyedwa ezigoqela konke nje singamadola aphezu kwenkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalolunye, Zimbabwe dollars 91,171. I-Food Poverty Line ikhuphuke ngesilinganiso sokuphezu kokuphethwe kabili. Lolu daba-ke silulotshelwe nguBathabile Masuku. Amabandla athi eleZANU PF leliphikisayo eleCitizens Coalition for Change abiwa elabatsha abaningi ababiwa bezancedisa lonyaka kukhetho lokudinga amalunga awekhansili, amalunga edale lephalamende kanye lezinye izigaba. Abalandela izombusazwe bathi kuzaba nzima ukubana abatsha laba banqophe kukhetho lwalonyaka kungenxa yokusilela kwemali lokunye okukukankasela usekelo wokukhetho lokamhlaka 23 Ncwabakazi. Kubika uTobias Mzingwa.
Omunye wabasakhulayo ozancintisa kukhetho lolu nguPasho Rafael Sibanda, ozamela ebandla le-CCC kukhetho lwamalunga edale lephalamende eCowdrey Park koBulawayo. Uthi ulethemba lokuthi uzanqoba loba engelamali eyeneleyo yokukhankasela ukhetho lolu.
Kubuhlungu ngoba abantu esincintisana labo ngabantu abathatha imali kahulumende beyisebenzisela ukuthi baphutshe mhlawumbe banqobe kukhetho. Kodwa thina sisuke ebantwini, kasilamandla okuntshontsha imali kahulumende. Okubalulekileyo yikuthi abantu inkokheli yabo bayayazi.
U-Admaya Masikati, omutsha ozamela ebandla leZANU PF ukukhetho lwamalunga edale lephalamende eMpophoma Mzilikazi, uthi imikhankaso yakhe izagxila emalini ephethwe libandla lakhe.
Ukuphiwa kwabayouth awezanu PF imali for campaign is not ukuthi kuyabanika i-advantage, but it's because izanu PF ihlelekile iyabhadala ama-monthly subscriptions and imali yonana yisetshenziswa ukuthi abantu bangene kuground ba-campaign ngoba iyabe ivele ebanikazini bangkhona. Amanye futhi amabandla lawo ayaphiwa izimali ngama-organizations ashiyeshiyeneyo ukuthi bangene kuground ba-campaign.
Loba ebhekane lohlupho lwemali, uSibanda uthi ulethemba lokuthi uzanqoba usikhwica mfundo Mthuli Ncube, umgcini incebo kahulumende ongene kukhetho lolu eCowdrey Park lapho angahlali khona.
Kuthi kunjalo njengomuntu omutsha oma eCowdrey Park, ikakhulukazi ebhekane lo Minister of Finance, hayi abantu bakhiye, abantu bathi kumnyama kubomvu kumbe ngile mali umangela mali, bathi umfana omncane uPasho Rafael Sibanda kangene aphathe abe ngumember of parliament. Umntwana wala ekhaya. Ngokunjalo abantu nxa bebona mina bathi hayi uJahalo uyathumeka, ungakhathalekile ukuthi hayi imali ziyabe zingekho.
UMayibonge Mhlophe ngosakhulayo ohlala kontuthu ziyathunqa, uthi kwesinye isikhathi kulabantu abathi kunzima ukuvotela abatsha abacatshangelwa ukuba kabalalwazi olujulileyo ngenswelo zikaZulu.
Mina ngiyaqala ngikhangele imbono azabeyipha isigaba soneso akuyiso. Ngoba kwesinye isikhathi uzathola ukuthi umuntu omdala nguye ozabe ngcono kulomntwana nalowo ofuna ukuvotelwa, ekuthini yena sele experience elimsebenzi naleyo and umntwana wakhona ngikhona eqalisa.
Olwela amalungelo abasakhulayo njalo, uNkosikazi Sichelesile Mguni uthi kuqakathekile ukuba abatsha bekhethe abanye babo kukhetho oluzayo.
Umuntu ozisisa izidingo zethu njengama-youth umuntu omutsha. So lapha abakhankasa khona sithola ukuthi siyazwisisa lokho abakhuluma ngakho ngoba lathi singabantu abatsha. So mbona kuqakathekile ukuthi umuntu omutsha kube nguye esinifaka phambili nxa sesivota kuma-elections.
UMnumzana Methuseli Moyo, ingcwethi ecubungule zombusazwe njalo ofundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology, uthi ulethemba lokuthi bazanqoba abasakhulayo kukhetho oluzayo.
Yes, okungenzeka banqobe nxa nginanzelela ngoba ayiningi labo batshengisa ukuthi sebekhulile njalo bayayizwisisa indaba yepolitiki. Kodwa kuze kube lula phela ngoba nxa amajongo sedonsa le nkaba ezindala, inkaba ezindala seziwazi umfolo, seziyazi indini i-experience. Sobe ngabakhulela kwezindawo, kodwa isithemba sekugcineni bazoba khona abancane abazaphutha ukuze bancedise ePhalamende lakugovernment ukuthi bekhangele ukuthi izifiso zabancane ziyenziwa nguhulumende.
Kulabantu abakhuthaza abatsha ukuba bengene ngobuningi babo kumakhansili lakudale lePhalamende, lapho kulabanye abantu asebehlale ezigabeni ezishiyeneyo okwesikhathi eside. Bathi lokhu yikho okwenza kungabi lentuthuko ekhanyayo eZimbabwe. Imele Studio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Live Talk namhlanje sikhobeka sikhangela amalungiselelo okhetho oluqhutshwa mhlakani 23 Ncwabakazi lonyaka. Bonike isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili silokhu sonke kulolu hlelo, kodwa singeke ihlukane sihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umthethwandaba waphezulu owe-High Court ulahle isicelo sebandla le-MDCT esokuba livunyelwe ukuphikisa ukuvinjwa okwenziwe amalunga alo ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalo nyaka. Umansipala weHarare lamhla wethule ugwalo seziqondiso zokulawula indlela zokusebenzisana labaphila ngokuthenga lokuthengisa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uProphetess Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka kuri Zimbabwe.